few weeks ago tanga tiri ku Geneva kwataka sangana na Mr. Kofi Annan pamwe chete ne aimbo wa mtungamiri weku Nigeria General Abdusalam Abubakar. Chikumbiro chedu se Zimbabwe changa chiri chekuti vatibatsire kuyananisa kuti muno muite sarudzo dzakachena. Saka vakabvuma tanga tritese tiri mapato matatu Kofi Annan vakabvuma kuti kana nguva yavo ikavabvumira vanouya kuZimbabwe. Vanouya kuZimbabwe kuzowitnessa kusainwa kuchaitwa code of conduct nemapolitical parties ese ne peace pledge kana kuti kuzvipira kuti sarudzo dzive dzerunyararo. Zvinofanira kusainwa nemapresidenti ese emapolitical parties ese eZimbabwe. Zvakatariswa nevanhu vaimbova vakuru veUnited Nations.
Zvino tiri kunzwa kuti pane rimwewo sangano reZimbabwe Institute richange richibata pamwe chete nere Kofi Annan Foundation. Ava ndevapi ava? Ruzhinji rungangodo kuziva kuti vanoitawo nezvei.
Zimbabwe Institute iboka risina kwarakarerekera rinotungamirwa na Isaac Maposa. Boka iri rino basa raro ndire kuda kuyananisa pakaita gakava pakati pemapolitical parties.
Vamwewo vamuri kushanda navo vemamwewo mapato ava vari kuzvitambirawo sei zveurongwa huri kuitika uhu?
Panyaya iyoyi tiri kuwirirana. Ndiri kufara kuti ZANU-PF ina mukoma munyaradzi Paul Mangwana vamangwana tanga tiri tese patakanyora bumbiro remutemo weZimbabwe rakava esuccess. Ivo vanenge vaina vafortune chasi rinovagweta vari member of parliament zvakare vanenge vakamirira ZANU-PF iwavo. KuMDC kunoti ini sasecretary general pamwe chete na secretary wedu wemaelections vamurisi zvizvayo vanova MP weHarare Central. KuMDC yavanxube kuna secretary general yawavo amai Miriam Mushai pamwe chete na vamukashi vakamirira MDC yavanxube.